mutongi wedare repamusoro mumasvingo vagarai nesu mawadze vachipo mutongo wavo vati vasikala havana kupara mhosva pavakati vaida kubvisa mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro vamawadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala chekuti varase nyaya iyi asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara apo vamawadze vanga vari pakati pekutura mutongo wavo mapurisa anodzivira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri vemdc vanga vari panze pedare iri mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vanga vakaungana muyadhi yedare redzimhosva zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi vamawadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi daro rose kusanganisira mutongi magweta vatori venhu nevanhu vakanga vave kuzonzwa mutongo uyu vabuda panze vachikachidzwa vamawadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge utsi hwapera mudare iri rimwe remagweta avasikala vajeremeya bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yaraswa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva
taisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa saka chikumbiro ichocho chatambirwa asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuiramba vasikala vakati mhosva vaiiramba sezvo mhosva vakanga vairamba dare ranga chifanira kubva ratura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mhosva saka dare rabva razvisa mutongo wekuti vasikala vabatwa vasina mhosva saka vasunungurwa kubva kumatare nyaya yatopera kutina chiatika mberi
vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaemarson munangagwa dai vasikala vawanikwa nemhosva vaigona kutongerwa kugara mujere kweupenyu hwese iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare remasvingo mune imwewo nyaya huru yaitika mumasvingo zviuru nezviuru zvenhengo dzemdc zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiriri wekutanga webato ravo mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashayika makore maviri apfuura vachitaura pachiti ichi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosika vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi
chakutanga rudo chechipiri tariro chechitatu kuzvipira sacrifice zvinhu zvitatu love hope and sacrifice ndoupenyu hwamoga nitsvangirai That's why I'm going out of the way. I never said it's a governor. Chigaro, I'm going to see you guys. But Chigaro, I was more good. Chigaro, I didn't have passed. I didn't have passed. It's a victory of the people of Zimbabwe.
vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo munyori munyaya dzemutemo mumdc vainocent gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose
zvaitika nhasi ndezvekuti nyaya ichi chabva charaswa zvachose chabvaraswa zvachose chero chipoko chacho hachabvi chakamuka zvakare ndokupera kwazvo hakuna vavakazi vadaidzwa pamusoro peunyanzvi magweta anga achipirira baba saro uyo vasikala ngativarorerei maoko
vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chisungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose
You don't debate about it. We must all work together, walk together, fight together, win together, and enjoy together.
vati svondo rinouya vanenge vachitsigira munyori mukuru webato ravo vachautoni huende kuharare avo vari kupomerwawo mhosva imwe chete yekuda kupidigura hurumende nechisimba vachamisa vaudza vatsigiri vavo vachiti vacharamba vakashinga kuunza shanduko munyika kuitira kufadza gamba ravo vatsvangirai kwavakazorora vatizve zvenhaurirano nemutungamiri wenyika vamunangagwa zviri kuramba nekudaro vari kugadzirira kuita dzimwe nzira dzekusunungura nyika kusanganisira kuratidzira nyika yose vatsangirai vakashayika kusouth africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba